riding in the one horse lane.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 16, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, votarisirwa kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kuchitungwiza mangwana. Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights rokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kumiswa kwekupambwa kwevanoonekwa sevanopikisa hurumende. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa nzvimbo dzichange dzichigarwa nedare richatambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzemabi-election, renomination court nemuvhuro unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change razivisa kuti mutungamiri waro vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuita musangano mukuru nevatsigiri vebato munhandare yeChibuku mumusha wechitungwiza mangwana. Musangano uyu uri kuuya panguva iyo bato rinopikisa iri riri kutarisana nematambudziko ekudzingwa-dzingwa kwenhengo dzebato iri muparamende pamwe nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chavangu. Shondorino, komiti yepamusoro-soro yebato iri yeCitizens National Assembly yakagara yakabuda nezvisungo zvinosanganisira chekuenda kuvanhu kuti bato iri rinzwe kuti robuda here muparamende nemumakanzuru kana kuti kwete. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemusangano uyu, tabata mutauriri weTCCC vaPromise Mukwananzi.
Hongu ichokwadi, mutungamiriri Advocate Nelson Chamisa achaita musangano mukuru musi weSunday kuchitungwisa kumusha wevanhu kuchange kuchitaurika nyau yeway forward panhau yekuti tofamba sei patasvika nhasi. Uchange uri musangano mukuru, munhu wese anokurudzirwa kunge aripo achiona mbune zvichaitika ipapo neutungamiriri hwaAdvocate Nelson Chamisa uchange uchiparurwa for 2024.
Zvii zvikuru zviri kutarisirwa kuti zvichataurwa navachamisa pamusangano iwoyi wamuri kuti mukuru kuruyu wamuri kukoka vanhu vese?
Mutungamiriri Advocate Nelson Chamisa achaparura urongwa hwemusangano neruzhinji rweZimbabwe. Takanangana nekunogadzira nawo yekuti Zimbabwe igadzikane, Zimbabwe iite hurumende yeruzhinji iri pamutemo. Semaziviro ari kuita nyika yese, hurumende iripo haisi pamutemo, haisi hurumende yeruzhinji, haisi hurumende yakasarudzwa. Saka pachaparurwa urongwa yekuti kubva pano tichienda kusvika taita hurumende yeruzhinji tichafamba sei, zvinhanho zvichatogwa. Ichange uri musangano wakakosha wekuti munhu wese anofanira kunge aripo achizvinzwira ega, achizvionera ega mafambiro achaita ndima yekuti Zimbabwe isununguke.
Bato renyu rakavimbisa kuti richange richinzwa pfungwa dzevanhu kuti motora matanho api kuenda mberi tichitarisa matambudziko ari kusangana nebato renyu pari nhasi. Mukana here uchashandiswa navachamisa kuzivisa veruzhinji kuti mamira papi?
Urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu nekuziya zvabva muvanhu huri kutoitika mukutaura kudai, so zvakawanda zvabva kuvanhu. Tiri kunzwa miono yevanhu, mazano evanhu akasiyana-siyana. Tinozvikudza, tinozvitambira, tichizeya, tichiona kuti gwara chairo chairo nenzira chairo inotishitsa kuda kuenda ndeipi. Saka zvese izvozvo zvichaparurwa nemutungamiri Advocate Nelson Chamisa musi weSunday kurally ichaitwa kuchitungwisa. Yakakosha zvikuru, munhu wese anofanira kunge aripo ipapo.
Pane nyaya iri kunetsa vamukwananzi yekuti nhengo dzenyu dzobuda here kana kuti kwete muparamende, inyaya ichakurukurwawo zvakare irapa.
Zvese zviri kutaurwa zvemuparamende, nzira ichatogwa ndeipi, zvichaturiwa zvese nemukuru wedu Advocate Nelson Chamisa.
Tinombonzwa muchichema nenyaya yekurambidzwa kuita misangano yenyu nemapurisa. Uyu musangano mapiwa mvumo here yekuti munge muchiita nemusi wesvondo?
Mapurisa atipa mvumo yakakwana yakajeka yekuti musangano uitwe musi wesvondo kuchibuku stadium, musha mukuru wevanhu, musha wechitungiza kuchange kuchiadressa Advocate Nelson Chamisa. Saka vanhu ngavasatya, ngavauye vazvinzwira. Hanzi chiri muchisakasaka chinozvinzwira. Ndo mukana wacho kuya muchinzwa president venyu Advocate Nelson Chamisa vachitaura nenyika vachiparura urongwa hwekuti tinofamba sei kubva panapa kuti tidzose utongi hweruzhinji hwakasarudzwa nevanhu musi wa23 August 2023. Vanhu vedu ngavasaita mhaka nezvese zviri kuitwa izvi, mahumba ari kuitwa munyika yesvaya. Tiri kuzomapedza. President Nelson Chamisa vachaparura chirongwa chichatiendesa kuhurumende yeruzhinji, hurumende iri pamutemo, hurumende yevanhu, hurumende ichagadzirisa kuti nyika ifambe zvakanaka.
Vanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vapuremisi mukwananzi vari parunare muHarare nestudio 7.
The Voice of America.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzika maibere vari kukurudzira hurumende dzepasi rose kusanganisira Zimbabwe kuti dziremekedze kodzero dzevanhu sezvinokurudzirwa mugwaro reUniversal Declaration of Human Rights. Vabere avanga vari munomwe America umo vanga vachipinda musangano mukuru wekuzeya pamusoro penzira dzingashandiswe mukuchengetedza kodzero dzevanhu pasi rose. Vanoti sesangano vari kushoropodza zvikuru kukwira kwehuwando hwevanhu vari kupambwa nekuitwa kafira mberi munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Muno muAmerica tafambira mhemberoro dze75th anniversary yegwaro reUniversal Declaration of Human Rights riri kupembererwa pasipose.
Muri ipapo takatarisa nyaya iyo yekupambwa kwevanowanikwa ivo vachiita zvematongerwo enyika. Muri kuwanikwa imi seZim Rights muchishanda nenyaya iyi sei?
Inyaya yatava nenguva tichishoropodza nyaya dzekupambwa kwevanhu mukarangarira musi wa21 September iro gore rino iro takabuditsa gwaro rinonzi iro State of Peace Report, iro rinotaura kuti vanhu vazhinji vari kurarama vari mukutya yatinoti muchirungu iya insecurity. Kutya uku kunokanganisa maitiro avo panyaya yekuti vange vachiratidza kodzero dzavo zvakanaka. Totora semuenzaniso kodzero yekuvhotera munhu waunoda wakasununguka. Ungazviita here kana uchitya kuti kana wabva muballot box unozopambwa wotsakatika? Kana kuti totora zvekare kodzero iya yakaita seyekuratidzira, ikodzero iri mubumbiro redu iri, ungaiita here kodzero iyoyo kana vakakupoteredza vese paine nhau dzekuti ninge akatsakatika, ninge akapondwa kwakati? Saka izvi zvinopinza kutya muvanhu vazhinji, vozotadza kuti vange vachiita kodzero dzavo zvakana. Saka inyaya yatakashoropodza muState of Peace Report, inyaya yatakashoropodza pakapambwa kukapondwa vatapfumanei, inyaya yatakashoropodza pakapambwa vangadziore, inyaya yatakashoropodza pane vose vanoramba vachingopambwa, tichiti nhau yekuti vanhu vanopambwa vachitsakatiswa inhau isingafambirani nechisungo cheUniversal Declaration of Human Rights. Saka musangano watanga tichitoita kuNew York wemanifesto wandiri kutaura iwoyuyu, tiri kutonyanya kushoropodza mamember states veUnited Nations, avo vanowanikwa vachifanirwa kunge vachidzivirira chisungo cheUniversal Declaration of Human Rights, asi ndo vanowanikwa vari pamberi pekubvarura bvarura gwaro iroro nekuda kwekutyora kwavanoita kodzero dzevanhu.
Zviri kutambirwa here neratingati hurumende yemunyika pamunenge muri kuita kushoropodza uku?
Havabvume hurumende zhinji, havabvume kuti ndivo vane mhosva iyoyi. Ndosaka tichiramba tichisimudza izwi redu pamusoro-soro.
Vanga vari mkuru wezimu raizi wadzikama ibere, washitaura na Mavilas Mhlanganya wewe Studio 7, vari munomu Washington DC mu America. Zimbabwe Electoral Commission yazivisa kuti sarudzo dzeby-election dzekanzuro yeguta reVictoria Falls dzaifanirwa kuitwa musi wa3 kukadzi gore rinouya muward 9 neward 11 dzakanzurwa. Zeki inoti izvi zvakonzerwa nekuti bato rakonzeresa kuitwa kwesarudzo idzi rati harichaenderera mberi nekudzinga nhengo dzaro dzekanzuru. Vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengezo chavangu ndo vakanga vazivisa kuti vadzinga makanzura aya. Komisheni yezeki yazivisawo kuti dare renomination court iro richange richitambira mazita evanhu vachada kukwikwidza musarudzo dzemaby-election eparamende nekanzuru achaitwa musi wa3 kukadzi gore rinouya richagara nemuvhuro unouya mumatunhu ose achange achiitirwa sarudzo idzi. Sarudzo idzi dziri kuuya zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzemakanzuru nedzeparamende dzeCCC navachavangu. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi muGaza, apo mauto eIsrael neHamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo vari kurwisana. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo paine kurudziro kubva kuvakuru vehurumende yeAmerica yekuti Israel ingonanga chete nzvimbo dzine vatungamiri veHamas muGaza pane kungobhomba nzvimbo dzese nekurwisana zviri kuitwa nemauto ayo. Mauto eIsrael anoti arwisa zvikoro zviviri muGaza City achiti inzvimbo dzanga dzichihwandwa neHamas. Kurwisana uku kuri kuuyawo apo Israel iri kuchema kufa kwezvizvarwa zvayo zvitatu zvakanga zviri muutapwa hweHamas zvakaurayiwa netsaona nemauto eIsrael achirwisa muGaza City. Kuurayiwa kwezvizvarwa zveIsrael uku nemauto eIsrael kwakonzerawo kuratidzira kwevanhu muTel Aviv. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe.
Vakandemiri, chinhu chisina kunaka chakashatisisa chokuti hondo yeHamas neIsrael iri kuramba ichienderera mberi nemhosva yekuti inoparadza upenyu hwavanhu. Mati vose vanhu vanoparara. Urudziro iri kuitwa neUnited Nations kuti hondo iyi imire ndinofunga kuti zinenge-nenge nokuda kwokuti iyo Israel inhengo yeboka reUnited Nations. Uku Hamas chinova chikwata chinenge chichirwira chakamiririra vanhu vomuPalestine haisi nhengo yeUnited Nations, asi iyo United Nations muna 1974 yakapa chinhano kana kuti chitambi chomuongorori wavanoti permanent observer status kuPalestine. Saka izvozvizvi iyo United Nations inotova nenyaya isati yapera yokuti Palestine chimiro chayo choonekwa sei. Apazve Israel inhengo yakazara yeUnited Nations. Saka UN inofanira kuti itore nhano yakasimba kuburikidza nekuSecurity Council.
America iyo iri kutsigira Israel iri kukurudzirawo Israel kuti inge isingauraye vanhuwo zvavo pairi kurwisana neHamas. Muri kuona here Israel ichiteerera zviri kutaurwa neAmerica izvi?
Kurudziro yenyika yeAmerica kuIsrael ndinofunga kuti hachigoni kuti chiitike nokuti muhondo inenge yakapfekana-pfekana. Pane pasina mukana wokuti uto reIsrael rikwanise kuona nhingi kana nhingi kana nhingi nendava yekuti vanhu varwi veHamas vanenge vakapfekana navanhu imo muGaza imomumo. Saka kuti chaizvo chaizvo kurwisana kunange pakavanda vanhu varwi veHamas hazvigoni kuitika zvinhu zvakadero.
Tiri kunzwawo kuti iyo Israel yakauraya vanhu vayo vatatu vanga vari muutapwa hweHamas. Zvinosiya papi hondo iyoyi kuvana veIsrael?
Vakandemiri, hondo ihondo inouraya vanhu vamativi ose anenge achirwisana. chombo chakandwa chinouraya hachizoshari kuti uhupenyu hwemunhu wechi woku Israel uhupenyu hwemunhu weku Palestine kana kuti weku Hamas. Saka chinongoponda chombo chinouraya chinongouraya chisina kusvetuka vanonge vari vedivi revakanda chombo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Nekuona kushoropodzwa kuri kuitwa bhajeti regore rinouya ravakatura mudare reparamende mwedzi wapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanonzi vave kuronga kuderedza mimwe mitero nemari zvavakambenge vazivisa zviri mubhajeti iri. VaNcube vanonzi vari kuronga kuderedza mari dzichabhadharwa pamatoll gate nezvikamu 50 kubva muzana, kuderedza mari dzemagwaro ekufambisa kubva pamadhora $200 kuenda pamadhora $150, uye kuti mitero wedzimba dzinokosha mari inodarika $100 zvemadhora ubhadharwe chete nevanhu vanenge vaine dzimba mbiri. Izvi ndezvimwe zvezvinhu zvine chitsama zvinonzi zvichatarisiswa pachazoburiswa bhajeti rekupedzisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vamutuli vatore danho iri rokudzasa zvavakavambokwidza zvinosanganisira mapassports namatoll gate fees, nokuti zvinenge zvinozotoita kuti zvinhu zvose zvomuzvitoro zvikwire nokuti zvichapfuura napamatoll gates zvinhu izvozvo. Saka zvimwe zvacho zvinotofambirwa mhiri kwamakungwa kana kunoodhewa kunana South Africa yekuona mapassports. Saka zvinhu zvakanaka zvavaita.
Munoona here bhajeti riri kurivhaiswa here richizotambirwa neveruzhinji tichiona kuchema chema kuri muvanhu?
Maonero andinoita ndokuti kubvira pakutanga pavaita bhajeti racho panoratidza kuti munhu usingatereri vanhu vaidero vakanga vakagara pasi navamwe vanhu vasati vaita bhajeti iroro vanzwe kuti zvavachazopresenta kubhajeti zvinoenderana navanhu here noruzhinji rwavanhu rweZimbabwe runotova runotonetseka kuwana chauviri. Saka ike zvino kuti vati vadzase hongu zvakanaka, asi zvinoita kuti ruzhinji rweZimbabwe hushaiwe chivimbo nehurumende yeZimbabwe kuti apa yamboti izvi ndo zvinofanira kuitwa yozoti atazonzwa. Saka ngatichidzaka kovaidii kugara vangozvinzwa nechekare kuratidza kuti ihurumende yavanhu inoterera vanhu inoita zvido zvavanhu.
Idanho ringatarisirwa here kune zvose zvakaziviswa zvine mitengo iri pamusoro yanga ichichemwa nayo neveruzhinji kusanganisira zvikuru kumitero uku?
Iya, tinotarisiro yokuti kudzakisa kwaitwa navamutuli pabhajeti iri kuchange kuriko kudzakiswa kuchaitwa zvizhinji zvizvavakava vati zvinofanira kunge zvichibhadharwa mitero kana kuti zvichidhurira vanhu, nokuti kungodzasa kwavaita kunobva kwaratidza nyika yose kuti hongu vanoteerera. Saka kana vachida kuti hurumende inge ichiumba chivimbo kuvanhu vomuZimbabwe vanofanira kunge vachidzaka kusvika padanho rokuti bhajeti riri kutambirwa, nokuti ibhajeti richange richitora kuvarombo chaizvosa vanotova vasina zvavainazvo. Saka vanhu vachazenge vopedzisira votsvaga nzira dzokunzvenga mitero iyoyi zvinova zvisina kunaka. Saka zvavaratidza kuti vanonzwa vanoteerera vagoita zvavanenge vakumbirwa kuti vaite, vanofanira kuramba vachiita izvozvo kuti pange pachinge paine chivimbo chokuti ihurumende inoteerera vanhu, ihurumende yavanhu, ihurumende inoshandira vanhu, zvekare ihurumende ine chivimbo chokuti vanhu vange vaino upenyu hwakareruka kwete kuti upenyu hwakaoma. Saka ndovimba kuti vacharamba vachiteerera vanhu, kana kuti hatinoti mastakeholder ose zvavo vanhuwo zvavo vamabhizimusi nevamwewo kumapazi akasiyana-siyana votererwavo zvichemo zvavo bhajeti rosvika padanho rokuti iro rinozopasiwa kuti ngarichipfuurira mberi, nokuti hazvinaki kuti paite makakatanwa nyika inenge ichidzokera sure.
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakari kuOhio neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Sipo Gumbo, avo vanova ivo nekambani yavo yavakatanga muno muAmerica inonzi Yangu Beauty, uyezve vaine rimwe sangano rinonzi Munhu Inc. Iro vanoshanda vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe, nyanya vana vechidiki vari kutarisana nedambudziko rekupedzisa zvidzidzo zvavo muzvikoro. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti sei makafunga kutanga makambani aya anoti Yangu Beauty neMunhu Inc.?
Pane Yangu Beauty ndakanga ndichineteka nekuwana mafuta akanaka kuti ndizore ndairieta. Ndaiti ndikazora ndobuda mapundu akawanda. Saka ndakatofunga kuti pandaikura kumusha kurohwero ndatikwanisa kuratidzwa nambuya yavaindiratidza mafuta ekuzora akanaka. Saka ndakandati rega ndifunze kuna anasisi kuti mafuta aya taimawana papi, taimawana sei. Ndozvakaita kuti ndiitangise kugadzirisa mafuta aya.
Makatanga kambani iyi rini?
Ndakatanga yandingati research na 2015 but tibude neproduct chaiko takazoita muna 2016.
Makazotanga kuti muchitanga kutengesera vanhu rini?
Takatanga muna 2016 kuna na June 2016.
Makange mapinda muzvirongwa here zvaikudzidzisai kuti munotanga sei mabhizimisi nyanya imo muno muAmerica?
Ndikati ndiri trained in business administration, that was my master's. Saka kuti ndikwanise kuita project ndakashanda ne cosmetic chemist uye baba vagumbo pharmacology. Saka takashanda ndichishandisawo zvekumusha, you know, traditional side iwowo nepharmacology yavo nachemistry vachindibatsira kuti tinyatsoita zvakanaka.
Zvamunoshandisa izvi zvekumusha ndezvipi, uyezve munowanikwa muchinozvitora kumusha here kana kuti zvinofamba sei?
Tinoshandisa mafuta anobva mumiti yakaita sebaobab. Ungati muuyu mhodzi dzachona dzinobudisa maoil mafura, mhodzi dzachonawo maoil, asi mafurawo isati yanyatsoita oil inoita kabata. So ndo yatoshandisawo maproducts edu. Tozoti robo iti tinoshandisa imwe extract wo from it. Saka mafuta mazhinji tinomatenga, pane organization iriko kumusha vanoshanda nemadzimai vanokohwa manatsi achona wozomaprocesa, isusu tozotenga mafuta kuunza kunoko. Pane maprograms akaderowo kusouth africa kwatinotenga mafuta aya.
Pari zvino muri kuwanikwa muchitengesa mafuta aya kupi uyezve ari kutambirwa sei?
Mafuta tiri kutengesa muno muAmerica nokuti ndokwatakatanga, ari kutambirwa zvakanaka nevanhu vadzima vemuno muAmerica. Saka ndinoshanda nevamwe vanotibatsira kuengesa kuGeorgia, asi tinotengesawo muwebsite redu rinonzi yangu.com. Totengesazve takapinda muchitoro chinonzi Neiman Marcus munomu. Saka totengesa muneimanmarcus.com nemuamazon.com, tiri registered brand ikoko.
Tinoona zvakare kuti mune rimwe sangano ramuri kushanda muri kuZimbabwe rinonzi Munhu Inc. Sangano iri rinoita nezvei?
Munhu Inc. takaitanga hatova makore 20 years chaizvo ndokwatakatanga. takaona kuti vana vanga vachaitirwa nevabereki nenguva yeAIDS vanga pasina nzira dzekuvabetsera kuti vapinde chikoro. Saka vazhinji vaiti kana vabereki vashaibva vana voenda kumusha kunogara nana mbuya. Saka vana mbuya vanenge vachitambudzika kuti vawane nzira dzekubetsera vana. Saka isu takafunga kuti zvingava nani woti vangobetsera vana. Takatanga tichingobetsera vana asi pane nguva yatakatosvika kuti tanga takubetsera vana 1000 pagore. Saka takangodero kusvika iko zvino. Saka tinoendesa vana kubva kugrade 1 kusvika yunivhesiti totova nevamwe vakatokutaisa.
Muri kushanda munharaunda dzipi pasi pechirongwa ichi cheMunhu Inc?
Tine zvikoro zvakasiyana siyana kubva ndingati kubva kwamutare kuenda kuripotai maschools akasiyana siyana tiri zvinoenda nekuti tinowana munhu anotibetsera here kutarisa vana ivavo asi vana hativaki yatingati orphanage kana no vana vanenge vachigara neham isu sitongobetsera ipapo paschool fees nemaunifom.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro naDr Callisto Jokonya vanove muzvina bhizimusi uye vakambotungamira sangano reCZI tichitarisa matambudziko ari kutarisana nemakambani munyaya dzekupinza vashandi mabasa.
Zvakunetsa isi ikonomi yedu haichakonzidzi vashandi inimo because vanhu vazhinji vese vaongorana maprivate business avo. Saka vanhu vachaindi kutarisa vashandi, vashandi vacho va the minority. They are probably just 10% of the people in the economy now, the working class, neve government. Otherwise kumwe kwese uko vanhu vaakuzviitira zvinhu zvavo. Vanhu vaakutonetsa kuwana vokuimploya because vanhu vanogona kungonotora vonotengesa woita. So the whole economy has become a market. Yangwa vanhu vanongotenga uchitengesa, tenga uchitengesa. Saka manufacturing iri kutambudzika nekuti haisi kugona kuwana kuritena maserivhi. Saka zvinhu zvakatoipa handikunyepaba, zvinoda kuti zvigadziriswe. Ndopane nyaya huri ipa.
Saka zvingagadziriswa sei, Dr. Jokonya?
Isusu maonero edu, hurumende ngaive nechido chekuzvigadzirisa ende ine meshinari yekugadzirisa zvese. Ipapo ndopane chikuru. Hakuna munhu anogadzirisa kunze kwehurumende. Kana hurumende yada kuti ngazvigadziriswe, zvinogadziriswa overnight. Ndizvo zvikuru zviri kune izvozvo.
Taimboonawo kuti nguva dzino dzemazororo ekisimusi tichipinda munyuye, makambani aitombowana mukana wekuvhara, vashandi vachienda kumamisha vachitozodzoka world yegoredzva yatodarika. Zvinhu zvatingatarisira hero zvichiri kuitika iye zvino nemamiriro akaita upfumi hwenyika.
Kutaura chokwadi handimoni zvichiyane kuitika kwakawanda. Varikuvo vachiri kubetsera that tradition. Asi kutaura chokwadi hazvisiko. Zvimwe zvinotaura rokutoti ndonguva inoti munhu wese ngaatowana mukana inomati. Zvaiitika pachristmas mazvinosangana hazvizvo zvichaitika enimo. Vanhu varitoramba vachingomuka vachitengesa. Mukaenda usiku mutaundi umu munenge maakuitwa bhizimisi rechokwadi buy and sell iri siya. Saka zvinhu zvasiyana, environment yasiyana. Ende ukasatodaro unosvitika ndiwe. Unotadza kusevhera mhuri yako kana kuitapo. Saka chokwadi chiripo ndechekuti inini maonero angu hurumende inomukana wekugadzirisa zvinhu yogadzirisa yokurudzira manufacturing muzimbabwe ndokuti zvinhu zvibudirire. Ipo zvino munhu anongonotenga zvaada kunze kwenyika yachitengesa munhu hazvitwani employment asi zvinongova zvokuti unongomubva $1 kubve nekupepe. Handikumbuti zvingatipa development yechokwadi izvi. Ende kana kutekisa vanhu vakadaro kunonetsa vanaka tekisi yakaanaunzwa rezhimu iripo yakutopenaliza vaya vane mapensioners nevane formal assist nemabhizinesi. Vamwe vari kunze mustriti havana chavanosafa, havana chavanosangana nacho, chavanongobhadhara kudai vhati kana zvatoita vamedi.
Kwaivo makanzuro ane danho here raangatorawo kuti awane mari kune vanenge vachizotengesa zvakaita seusiku ava?
Zvemakanzuro is a political mindset, haisi business. Haisi business, ipolitical line ikwatii. Saka zvese izvo zvinobva pagovernment iri willing to do it. Vanhu vaipuwa mavenda certificates zvese kubvira makare kare. Ndozvinenge zvichida kuitwa izvozvo. Yeno wafomalize zvinhu. katika hizi kuna zitika kana zitika zile zitu hazi politics yekuti uri uchi politika ufaini kuti politika kurudiki hazisi kubatira nyika kuna zvinhu zvinoitwa zvinoita kuti zvisunge nyika nyika ifambe nenzira yakarurama.
Mazwa kubva kuna muzvinabhizimusi vaKalisto Jokonya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhlazi ku 16 Mpalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ngiyakwazi ukuthi ku Twitter bela kunye abane ama social media kulombono oqinileyo kakhulu ukuthi siphume, kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa lalabo abangekho ku Twitter.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayithulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni.
Esikubonayo kubandla le-TPC kungathi yimvama kumbe injayelo, yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kuxatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho.
Lo mhlangano wenziwa abanye sebelahla ithemba lobukhokheli bukamnumzana Chamisa.
Umhlangano esilawo kuthiwa yimkhombandlela rally, the way forward rally. Abantu bakamthwakazi sebekhathele ngendaba zamavoti, abantu bakamthwakazi sebekhathele nge-administration ye-ZANU-PF.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngabagcina isihlalo ababili abathi uThembisani Mpofu loMudenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo e-Stanley Square kobulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembeki kokhetho. Owayengumongameli wele-South Africa umnumzana Jacob Zuma uthi kasoze agqugquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo, esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayithulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni jikelele. Lo mhlangano wenziwa ngesikhathi kulokukhonona kwenye inkokheli yebandla ethi uChamisa nguntando kayiphikiswa osebulele ibandla. Sixoxele sikhulumeli sebandla umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Chamisa, liyakwazi ke ukuthi lapho kubizwa khona umhlangano ka-Advocate Nelson Chamisa abantu bayaphuma ngokuningi babo. Ngingafika ke khona ngale esigodlweni seChitungwiza nje ngifuna ukuzwisisa ukuthi imudu yabantu iminjani, abantu bathi bazahamba ngezinyawo iloba kukhatshana bayefika ke bayekuzwa imeseji ke eka-President Advocate Nelson Chamisa mayelana lokuthi ilizwe lethu siyangaphi, sizahamba njani, ama-problems nenhlupho esihlangana lazo zizalungisiswa njani.
Manje amapolisa aliwazisile njalo athini?
Amapolisa azisiwe ngumhlangano lowo bawuvumela umhlangano uye phambili, basinika la ngencwadi eyobufakazi bokuthi hayi umhlangano uvunyelwe emthethweni umongameli Advocate Nelson Chamisa ke akhulume lezizalwane zeHarare leChitungwiza ikusasa emhlanganweni omkhulu eChikomo Stadium eChitungwiza.
Enye inkokheli ebalisa omnumzana Welshman Ncube labo Tendai Biti bayabe bekhona yini?
Wonke bonke abakhokheli bethu bemhlangano weTCC banxusiwe kulomhlangano. Njalo ngumhlangano ovulekileyo sengathi ngesikho yi-public meeting, wonke ozizwa efuna ukuba kulomhlangano ukhululekile ukuthi abe khona, ozizwa njalo engakhululekanga ukuthi abe khona hayi ngabanjwa ngamandla. Ngumhlangano wabantu, abantu bayaphambili ngomhlangano wabo, ofunayo ukuhamba uzahamba labaningi singathi yi-majority, ofuna ukusala uzasala.
Ye manje ungasitshela ukuthi umhlangano lo kukuza khulunywa yini esike sezwa ukuthi inkokheli ifuna ukuzwa ebantwini ukuthi kuthathwe inyathelo bani kudaba lokuthi amalunga edale lephalamende asuke edale?
Indaba yokuthatha impono yabantu luyaphambili. Remember mne wethu ukuthi lapha sikhuluma ngelizwe lonke, sikhuluma ngeHarare yodwa. Bakhona abakhokheli abathunyiweyo amasayidi wonke angu-4 emhlaba welizwe leZimbabwe abakhulumisana labantu besizwa impono yabantu endaweni ezithiyeneyo elizweni lonke jikelele, abazaphenduka ke be-reporter back ukuthi abantu batheni ngendaba le. Ngiyakwazi ukuthi ku-Twitter belakunye amanye ama-social media kulo mbono oqinileyo kakhulu okuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa nalabo abangekho ku-Twitter abanganelisiliyo ke ukuthenga idatha babe ku-Twitter, imbono yabo labo iqakathekile. Le abanye abangebe bengekho kuma-platforms lawa sibambanise ndawonye sisihluze ukuthi impumela yokuthi abantu beZimbabwe kanye kanye bafunani sibe yazi.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo, enye inkokheli yaleli bandla ebalisa umnumzana Welshman Ncube isiphume egcekeni yaveza ukuba umnumzana Nelson Chamisa nguye obangela ukungamanyani kwebandla. Eloba enkundleni yokuxhumana e-X, uNcube uthe sonke lesi sikhathi ubengakhulumi ngoba esesaba ukuthethiswa ngabalandeli bakaChamisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Ye, esikubonayo kubandla le-CCC ngathi imvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition, ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kucatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho. Khonokho nje ukuthi umongameli kaze kayenze umhlangano kusukela zonke lezi zinto zenzakala. Ukuthi abakaze behlane njengobukhokheli bebandla kuyatshengisa nje ukuthi kukhona ukungahambi kuhle. Dathi likhokhelana njani lingahlangani likhulume. Kusasa nje njengoba esithi umongameli walelo bandla uChamisa kuzobona umhlangano, kuningi esingakukhangelela. Kusiya ngokuthi yena ufuna kuhambe njani. Nxa efuna kube lokuthula uzakhuluma ivangeli lokuthula, kodwa nxa velela esengenwe umoya wona lo jalo ungene opposition wengxabano uzakhuluma ingxabano, uthi songabangela ukuthi ibandla lidabuke phakathi. Sokufunakala ke ukuthi yena inkokheli atshengise leadership, abambane labanye bakhe abakhokhelayo. Ngibona uhlupho ukuthi ufuna ukukhokhela yedwa, kuzamhlupha ukukhokhela yedwa.
Siyabona ubana umnumzana Welshman Ncube obeke waba ngomunye wabasekeli bebandla le-CCC usephume egcekeni wakhomba umunwe uChamisa esithi nguye obangela ukungazwani ebandleni. Ukubona njani wena lokho?
Ye, ubethule kwesikhathi eside uProfessor Welshman Ncube, kodwa lobethule bekuzobala ukuthi kukhona okwenzakalayo ngaye labanye abakhokheli be-CCC, ngoba kuvele kusukela kukhampenini bezibona uChamisa ehamba yedwa labanye nje e-adresa amarali. Kuxatshana zonke lezi nxushunxushu zabochabango bebethule, kathe sezowabhubuka wakhuluma. And uyatsho njengoba sitsho ukuthi uhlupho luvela endleleni, ngibe singathi indlela uChamisa abeka ngayo izinto ngibakhokhela ngayo iphathi. Into azikhulumayo uProfessor Ncube kwabathanda iqinisa ziliqiniso yikho kulushupho khona phana ku TPC iparty liyana yasuka ku MDC alliance aziyo party enja basuka bele zikhundla zabo kumbe besazana bevele benjalo bathi zabe ku TPC uchamisa wabajikela wathi yena ngwedwa u president ngibe champion in chief njengoba uzibiza kwakhe laba abanye abantu kazana akusoze kwafa kwaba kuhle khonoko kwabanye abantu yikho ke sesibona uprofessor Ncube esephumela egcekeni esekubeka ukuthi hayi kumi kanje so ke ngokunjalo kuyabe kutshengisa ukuthi abathayeli bendizamtshina basezwane kutsho ukuthi ke kukabili bengadingana bakulungisise kumbe bayaxabana beseya phambili nxa bexabana beseya phambili kutsho ukuthi ibandla lizadabukana phakathi.
Lo ke ngumnumzana nami Thuseli Moyo ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. The Voice of America. Icele lebandla le Mthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngabagcina isihlalo ababili abathi umnumzana Thembisani Mpofu lomnumzana Mdenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo e-Stanley Square kobulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembi ukhetho. Leli cele lathi selixotshe umkhokheli webandla umnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli kodwa uMoyo labanye bakhe bathi labo asebezithi bakhokhela ibandla yibo asebexotshiwe. Sixoxele umnumzana Jilumbo ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo.
Bonga baba Chris Gande twalumba kaphathi lonke balaleli siyalibonga kakhulu kwamujuzi amonke muzisi zisiyenesiyene ziyabathonga baba Chris Gande umhlangano esilawo kuthiwa yimkhomba ndlela rally the way forward rally abantu bakamthwakazi sebekhathele ngendaba zamavoti abantu bakamthwakazi sebekhathele ngeadministration ezanu PF sebengene emavotini abayibona impumela elokwenza ngento esiyibiza ukuthi transformation ngesikhiwa. So thina ezimthwakazi Republic Party under the leadership of National Interim Committee ekhokhelwa yimi uMdenda Chilumbo lobaba uMfulongatshi Mpofu uMbuthembisani Mpofu sesikubonile ukuthi kufunakala into ezanika abantu bakomthwakazi ithemba njengoba sebekhathele endabeni zamavoti sebekhathele ngendaba zabo TPC ezamadlwane abantu bevote kusasa kuvuka kungani kuyalwiwa sokuyiproject abantu bayasithela ukuthi we are now tired about that. So our agenda number one is to make it a point that we are going to stress and put records straight ukuthi umnanga kwalezano PF aso bantu aba respecta into yi-election kumbe impumela ya-election ngoba iZimbabwe is under what we call electoral authoritarianism. So ukuya kuma-election is just a wastage of time, wastage of resources that is keeping other people onto power when they do not have the legitimacy. So imkhomba ndlela rally yethu ngeyokuthi sibumbe ibandla le-MRP libe strong babekwazi abantu bemathebeleni ukuthi yilo kuphela ibandla elizabakhipha e-Egipita libasa e-Canaan. Siza unpacka i-way forward umkhomba ndlela rally yikho esizakhuluma khona ukuthi i-self-determination ithathwa njani. I-self-determination labantu abeZimbabwe abalwela i-democracy kuchiyene ngoba umuntu olwela i-democracy ngumuntu o-independent thina asikakhululeki. So our main agenda yikuthi abantu bakithi babekwazi ukuthi hayi ukuvota lokho okweZimbabwe lifana labantu abalwela amalungelo thina we are fighting for independence. So umkhomba ndlela nguye ngole yonke into eyokwenza ukuthi abantu bemathebeleni ukuthi be khululeke yihuyini okufunakalayo. Ngiyabonga.
Selicelile na imvumo emapholiseni njalo bathini?
Kusenjalo baba Chris Gandhi esikile emapholiseni sile almost 3 weeks sikile yirali esemthethweni yirali eyazakalayo lengaja zikahulumende zonke ezokwenza ngokuvikela udlame yirali eyaziwa ngama-CIO yirali eyaziwa ngamapolisa yirali eyaziwa hayo baba lo anotwa emasori mnanga kuyayazi. So isemthethweni siyabe sise Stanley Square but
phakathi kwe-eholing yikho lapho esiyabe sikhona mhla ka-21 December from 9 o'clock up to 5 o'clock.
Lathi siyabonga mnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Wayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uthi kasoze aqhuquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo, esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. UZuma wazise lokhu lamuhla esithi yena labanye bakhe bazavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe. Leli kulibandla elabunjwa ngabantu abaqeqebuka kubandla elibusayo ele-ANC. Okwezemaphandleni buyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emaNdebeleni, lapho amasela esentshontsha lenkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lwe-agritech sezansi emaNdebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4113 esabelweni sezansi emaNdebeleni. Kude enyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini ukuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo, asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa, indlala ekhona asiyondlala encane, ziyakufa izifuyo, ziswele amanzi, ziswele amadlelo.
Ngalokhu uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi, belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma, izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlungu, zihambe zigcwala iganga lonke, kuthi khonokho okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi. Ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutsho yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala, isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha, ziyafa, kula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hhayi basele hhayi bebambe izandla. Ukufa zilamanzi okunatha, ziyahamba zisiya katshana, ziyatshontshwa zikathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla, batshontsha tshontsha futhi ezinyathola zihlinziwe. So kuphezu kwamandla abantu lokhu.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association uthi ukubunjwa kwale nhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalaba abagamulayo bethwale sekuyisithebo, kodwa singenza-ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani laleyana ndlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele, kodwa ngathi kwehlile sekukhonanyana khonoku nje lalaba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought, izifuyo ziyasokola kakhulu kakhulu kakhulu, amanzi ukudla kuyashota kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithola amanzi, amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu kakhulu kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye lamanzi. Uzulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yikutshisa kwelanga. Umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa nomnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sihlaziya ke udaba lomfanekiso wokuhaya obutshengisa umfanekiso wenkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabango.
Ngiyabingelela mnumzana, ngibingelele nabalaleli behlangene nathi sonke namhlanje. Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Shabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso kawengonyama inkosi uLobhengula, inkosi yakwaMthakazi, inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe ilabo bantu abanesifiso soku qhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisa ilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga, ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi, ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni kwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso loya wodwa uyinhlamba, uthuka uLobhengula inkosi yabantu, uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni, uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu, abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleleni, bengaba semashonaland, bengaba sebukhalangeni, bengaba kuphi, kodwa ngumfanekiso wothuko, umfanekiso wenhlamba. Kodwa ke indlela omuhle ngawo lowo mfanekiso yikuthi uyabonisa ukuthi politics yakuleli yalizwe, umbangazwe wakuleli yalizwe awukakhululeki kunketha bantu, kunketha banye, kunketha impikiswano. Ungavele nje uphakame njengomnumzana uShabangu ube nesibindi, wenze okwenzayo, wenza ipolitiki njengoba uyipolitician, sebeyakuthuka. Kodwa ke baningi abanye abaphakemeyo benza abakwenzayo, bahlanganisa abakuhlanganisayo, bamela abakumelayo, abazange bathukwa ngendlela inkosi uLobhengula esithukwa ngayo, ngendlela njalo umnumzana uShabangu asethukwa ngayo. Ngakho konke konkana kuyisibonakaliso sokuthi upolitiki waleli lizwe laseZimbabwe uphuhluluke kangakanani, ubole kangakanani, umncane kangakanani, wehluleka kangakanani. Umfanekiso lwana kahle kahle wona ube yinhlamba, ube luthuko, njalo ube yisibonakaliso sokuthi asikaqali phansi ukulungisa umbangazwe lo mbangambuso waleli yazwe.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenziza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka, kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona ama-cartoon, imfanekiso, amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa, ukuthi kube lohlaya, kube nohleko, kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe, njalo akunamuntu wakwahlekisa ngobukhosi, akunamuntu wakwahlekisa ngombuso, akunamuntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi Bengula, uhlekise ngobukhokheli babantu, uhlekise ngamapolitician, uhlekise ngakho konke.
konke kulungile ngamahlaya ngamakhathuni lokho abathi isathaya abathi sarcasm abathi ihuma ngesilungu kodwa ke inhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu bangaka abantu ababuleweyo ngegugu round ngokuthi bangamthwakazi baningi bangaki abashwele amathuba ngokuthi ngumthwakazi baningi bangaki abafiphezelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo baningi ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni ngingakuthatha ngikuse emhlabeni jikelele kwenzekeni nxa abanye sebethethe amakhathuni ngoMohammed bahlekisa ngoProphet Mohammed bahlekisa ngoProphet bani bani kufa abantu kuyaliwa ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo zikhona into okungadlalwa ngazo osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga ikhona imingcele njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi ngakho lokhani ukuhlanganisa isithombe sikaNomzana uSengezo Shabangu nesithombe sikaMzilikazi kuyimpi kwabanye abantu ngakho lo somahlaya ngaye ngusomahlaya kutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Alo ke ngumnomsana Jethro Mpofu ohlaziya izombusazo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sidibaneni njalo ngevike zayo skathi sinye kuhlelo lunye ongakathesi ke ngesikhangele ezokuzilibazisa kuhlelo lwethu abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele MTM Ngwenya Family Brothers lona eselethule idlalade elitsha na ngumkhokheli waleli qembu eqoqalo ntungameli inkomo we Studio 7.
Kama ngibekuthemba ngwenye ngokuzalwa ngizalelwe enkaya kodwa ngikhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi ngizalelwe enkaya eForesta ngakhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi lapho ngikhule khona ngikhuliswayo isalukazi engisithanda kakhulu umamna Shona ongena odlala endlini enkulu kakhulu empilweni yami kuzokufikela engikhona namhlanje ngiyambonga njalo sizodlala njalo ngimbonga uNkulunkulu azamthatha ngaleso sikhathi azamthatha ngaso kodwa bengisafisa ukuthi angigcinele yena la khona mina ngingumkhulu MTM Ngwenya Family Brothers. Sizolethulela idlaladi lethu elisha linesihloko esithi sona bengizobuya. Ledlaladi bengahambi ngedwa benhlangene neqembu lendamu len Kings kanye nemalunga brothers kuliqembu eliphuma under i-MTM Ngwenya Family Brothers. I-MTM Ngwenya Family Brothers isungulwe ngo-2014. Namhlanje sizolethulela nje idlaladi lethu lesi-7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangabe bethanda ukuxhumana nathi abafuna ukuthenga ingoma zethu noma befuna ukusibhuka noma ninemcimbi niyakhona ukusibhuka nesibizi seza sizonijabulisa akusinkinga le. Ningaxhumana nathi kulezi namba 073 9400 617 ngokuhlala sise South Africa Johannesburg.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
eqinisweni zothanda ukubonga kakhulu kubo bonke abalandeli abathe baseseka basisapota ngesikhathi sisukela siqala kuze kube nanamhlanje abangazange belahle ithemba kithi abalokhu bethembele kithi besisapota njalo ngithi siqhubeke lisisapota njalo ukuze nathi siqhubeke silijabulisa ngendlela enhle kakhulu. Ngibagqugquzela ukuthi bengathengi ama-fake CDs. Ma ngabe lifuna ama-CDs noma ama-USBs ngcono lixhumane nathi. Sinasuka lapha nasilimazeka kakhulu ayikho into esiyitholayo njalo sisuka futhi singasenawo amandla okuthi sibuyele lenzele izilingoma lijabule. Ngakho ngiyabonga kakhulu bantu bakithi bonke abathe basisapota ngokweqiniso. Sengithi nalabo abathe bathenga ama-R10 ngithi sengathi lingabubona ubuyi wokuthi lithenge ama-R10 litshintshe nanize nizothenga ama-original. Siyabonga abalandeli bakithi.
Siyabonga ntungamili hobesi phake udabu uhlelo amaculi bethu singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuba lomhlangano werali etshitungwiza kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.